This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 24 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatingadyi machi iyoyo, machi haina zvainototipa muupenyu. Mbozi machi iyoyo inotoita ivo zvavo ndovari kuguta nazvo, vakaguta kare. Towedzera kunzi pamachi iyo vakatoba kudhara 15 billion. Dei vakatoita machi kutoratidzira kuti mugabe wacho ngaatipe 15 billion vadzore mari dzavakaba.
ZANU-PF yoita gadziriro yekufora muHarare mangwana, vamwe vachiti vari kumanikidzwa.
Fundraising takaita seManicaland province kumashamwari atinawo seYouth League yeZANU-PF. Tikaita fundraising kuvatungamirira mubato medu, tikapuwa enough resources. Hakuna kana munhu akamanikidzwa kubhadhara kana sendi.
Asi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Murairidzi weMavorias Kalisto Pasua odoma chikwata chichamirira nyika makwikwi eChan 2017. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vakawanda vanoti havasi kufara kuti bato reZANU-PF riri kuvamanikidza kuti vanofora muHarare mangwana vachiratidza rutsigiro kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, ivo vasina mabasa ekuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe mutsigiri weZANU-PF uyo angoda kudaidzwa nezita rekuti Chamunorwa ati anogara kuchitungwiza audza Studio 7 kuti haasi kufara nekumanikidzwa kunofora mangwana.
Vatungamiriri vebato redu reZANU-PF vari kutimanikidza kuvhara misika yedu. Panova ndo pane raramo yemhuri dzedu. Tiri kunzi mangwana munhu wese tinofanira kuti tiende kumachi. Apa nguva yatichaenda kumachi tiri kuenda kundomacha tichitsigira mutungamiriri wedu. Ndiye mutungamiriri wedu vaMugabe. But taingofungawo kuti munhu anenge akasununguka ndiye anokwanisa kutanga achienda ikoko, because kana vaakuita zvokuti ngatiende ikoko, kana ndobva ikoko mhuri inenge ichida kubhadharwa mafees, ndoda kubhadhara marenda wazeke zvino mwedzi wapera.
VaElliot Munemo, avo vanotengesera mumusika une mukurumbira unotengesa mbatya unozivikanwa nezita rokuti mupedza nhamo, vatiwo vechidiki veZANU-PF vasvika pamusika pavo nhasi vakavati misika yose inofanirawo kuvharwa mangwana kuitira kuti munhu wese anotengesera pamusika uyu une zviuru nezviuru zvevanhu vanotengesera panzvimbo iyi vanofora nevamwe mudhorobha mangwana.
Ini ndotengesera mupedza nhamo. Ndashamusika tauya tichiudzwa neleadership zano kuti no, mangwana izuva remachi, saka munhu wese ari kunge achimanikidzirwa kunge anga ari kumachi. Asi isusu sevanhu vanorarama nekutengesa nele everyday, ndopanobva chikafu chemhuri, ndopanobva mari dzemarentals, zvinhu zviri kutibata zvisingaite kuti tikuita zvekufoswa kuti tiende kumachi.
Amai Lokadia Nachi, avo vanotengesera mumigwagwa yepakati pedhorobha reHarare, vati vechidiki vanga vakapfeka mbatya dzine mufananidzo yemusoro wavaMugabe vakakunga chibhakera, vasvika pavanotengesera vachizivisa nezveurongwa hwamangwana.
Haisi zvokunzi ngatipe mumugwagwa tichienda kumachi hazviiti, bhozi. Hatingadyi machi iyoyo, machi haina zvainototipa muupenyu. Bhozi, machi iyoyo inotoita ivo zvavo ndovari kuguta nazvo, vakaguta kare. Towedzera kunzi pamachi iyo vakatoba kudhara 15 billion. Dei vakatoita machi kutoratidzira kuti mugabe wacho ngaatipe 15 billion vadzore mari dzavakaba.
Mumwe mugari wemuHarare vaDenford Zindoga vati vechidiki vazhinji havana mabasa, saka vaone zvakakodzera kuti vanoratidza rutsigiro kuna vamugabe vave nemakore makumi matatu nematanhatu vari pabasa. Vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende igadzirise nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa, kwete kuti vechidiki vaende vachinofora mudhorobha vachiti kufora uku kuedza kuvanzurudza kusawirirana kuri muzanu PF panyaya yekuti achatora matomu kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro ndiani.
Tiri kuona kuti dambudziko riripo ndirokuti pachavo vakundikana nokukura kwavaita nevanhu vari kuramba vachivasunda kuti varambe vari panzvimbo iyoyo, zvoreva kuti ivo pachavo vacharamba vakabatirira pachinzvimbo ichocho, isusu vanhu tichitambura pagiraundi.
Zvichakadai, munyoro anoona nezvegwara remusangano kana kuti Police and Research muboka revechidiki reMDCT vaCaston Mateu vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuvandudza upfumi hwenyika kuitira kuti vechidiki vakawanda vawane mabasa, kwete kuswera vachiforera munhu akwegura savamugabe avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa.
Ivo vanhu vacho vari kunzi vauye kunoku havana mari dzebhazi dzekuya kunhu kwacho, havana mabasa. Saka isiri kuti no, instead yekuwesta 600,000 yaweswa kuti vanhu vatori mabhazi, zvimwe zvikoro zvavhariswa zvakatorerwa zvifambiso zvavo, we are very much against that.
ZANU PF inoti iri kutarisira vanhu vanosvika miriyoni imwe chete kuti vafore muHarare vachiratidza rutsigiro kumutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, rimwe sangano revechidiki muBulawayo riri kukurudzira vechidiki kuti vaende kunoratidzira kusafara kwavo nematongero ari kuita vamugabe uye kuvakurudzira kuti vaende pamudyandigere. Mutoro wedu enhautaura Ishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muBulawayo nhasi, mukuru weYouth Advocacy for Reform and Democracy kana kuti YARD vaDelight Wenge vati vechidiki munyika vanofanirwa kushandisa mukana wekuratidzira uku kuti vataurire vamugabe kuti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika ayo ari kuita kuti vechidiki vashaye mabasa ukuvo veruzhinji vachidya nhoko dzezvironda. Vavenge vati vechidiki vanofanirwawo kuudza vamugabe pachena kuti nguva yavo yekuenda pamudyandigere yakwana.
Tiri kukumbirawo futi kuti vanyore zvibhakana zvinotaura kuti vamugabe ewo shefu, tinokuziva kuti makabatsira pahondo yerusununguko, asi panguva ino nemamiri aita nyika, chipaiwo chitanda kuno wegeneration yoimwe kuti titore nyika tise pachinhano chinoteera.
Pavabvunzwa kuti hazvizokonzeri mhirizhonga here pakawanikwa vamwe vechidiki vanenge vachizoratidzira vachitsutsumwa pachitiko chekuparutsigiro kumutungamiri wenyika, vavenge vati hwaro hwesangano ravo ndehwekukurudzira kuti vechidiki vasaite zvemhirizhonga. Mutungamiri weYard mudunhu reBulawayo Muzvare Nanzi weChuma vati vechidiki havafanirwe kuramba vakapeta maoko vachiona nyika ichiramba ichienda kumawere.
Zvekuti toramba takagara macheya takazindama, zvekuti toita maostrich syndrome ekufuchira musoro, toita senge hatisi kuona zviri kuitika. Aiwa, haisisiri nguva yacho.
Mumwe wechidiki anogara muBulawayo Farai Mteliso audza Studio 7 kuti maonero ake ndeyekuti kukandirana makobvu nematete kwange kuchiitwa nevechidiki veZANU PF uye vakarwa hondo zvinoratidza kuti hapana kuwirirana mubato iri, kuti achatora chigaro chavamugabe ndiani.
Munhu anotaridzwa support panogona kunge pane chinhu one ganditore varariri muchirungu runonzi solidarity. Kuti solidarity hunge vamwe vanhu vati havamudi ndokuti panzi padaitwa in solidarity naye.
Mashoko ayatsinirwawo navaipitule Maposa vanove mutungamiri wevechidiki mubato rezapo mudunhu reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, kumudunhu reManicaland bato riri kutonga reZANU PF rinonzi riri kumanikidza vakuru vezvikoro uye maschool development committee kuti vavape maduta vanhu ezvikoro zvavo ekutakurisa vechidiki vari kuda kunofora muguta reHarare ava. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Bato reZANU PF rinonzi rave kuita zvekumanikidza vanhu mushure mekunge rakundikana kuunganidza mari iri kudiwa. Vatsigiri veZANU PF vanonzi vari kumanikidzawo vana muzvina bhizinesi kuvapa zvekudya. Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi revechidiki muZANU PF Muzvare Passionate Danda Jena vakatombotenda kuti kuwana zvikwanisiro kwange kuchinetsa zvakanyanya sezvo vamwe vange vachiramba kusunungura homwe. Asi panyaya yekuti ZANU PF yainge yoita zvetsvimbo mugotsi, munyori wezvedzidzo muZANU PF Youth League kumanikaland vakudzima dhara vati ichi handi chokwadi sezvo vaine nzira dzavo dzokuunganidza mari vamadhara vanoti chavakangoita kukumbira mabhazi pasina kumanikidza vanhu asi mashoko aya ari kurambwa nevakuru vezvikoro vazhinji vacho vanoti vakachisidzirwa nevechidiki vezanopf vamwe vezvikoro ava vanoti vari kutomanikidzwawo kupa dhiziri pachena kuzanopf mumwe mubereki muguta remutare vagodwin stole vanoti havafari nezvaitwa izvi
zanopf iri kumbunyikidza zvikoro nesu vabereki pakutakura vana vechikoro kuenda kupakutakura vabereki kuenda kumiriyoni mari machi nemabhasisi aya takatenga isu vabereki muzvikoro saka ndoti maona ndozvira kana minista weeducation wakatiwo hapachadima political meetings mumaschools then how come mabhasis they allowed to carry a political party for kuenda kuita miriyoni mari machi
vatrevor sarwaka ndivo mutauriri webato remdct kuno kudunhu remanikaland uye vari mumiriri wemutasa central mudare reparamende vasarwaka vashora zviri kuitwa izvi vachiti kuda kuparadza zvakare midziyo yemuzvikoro sekukanganisira kwavakaita upfumi hwenyika vapishai muchauraya inhengo yebato rinopikisa rerenewal democrats of zimbabwe avo vanoti zviri kuitwa izvi hazvina maturo ose
zanupf haisichina sapoti zvava kuita izvozvo ndiyo saini yekuti vagumirwa
zanupf yachisimboshandisa maduta vanhu ekambani yehurumende yezimbabwe united passenger company kana kuti zupco mukutakura vatsigiri vayo pachena kumitambo yakafanana neiyi asi nekuda kwekuti kambani iyi yakawira pasi zvonetsa kuwana chekutakurisa vatsigiri vayo kumitambo national railways of zimbabwe imwewo kambani yaitakuriswa nhengo dzebato iri pachena kudzimara yagwadamawo zvakare ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
sezvo tichitema tisina divi ratakarereka blessing zulu westudio 7 abata sachigaro vechidiki muzanupf mudunhu remanikaland vambuso chinguno kuti tinzwe divi ravo nezvekufora kwemangwana uku
kumanikaland kwandinova ndini provincial youth chairman wemanikaland province urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka mangwana makuseni tiri kumukira kunanga kuHarare we have mobilized enough resources in terms of buses, trucks, railway, and private vehicles. Nechikafu chinokwana kuvadelegates edu atutakura semanikaland province.
Ko tiri kunzwawo vamwe vari kuti vechidiki vezanupf vari kumanikidza vamwe muzvikoro kuti vavape mabhazi nekuti vamwe vabhadhare mari. Ii chokwadi here icho?
Fundraising takaita semanikaland province. Kumadzishamwari atinawo seyouth league yezanupf tikaita fundraising kuvatungamiriri vemubato medu tikapuhwa enough resources hakuna kana munhu akamanikidzwa kubhadhara kana send
ko vamwe ka vari kuti ko mari yacho yamuroda kushandisa ipapapa madi maita zvimwe zvirongwa zvinobatsira kana vechidiki
zvirongwa zvekubatsira vevadiki semanikaland tinazvo zvetakaita lined up kuti mayouthi tione kuti vaone affordable stands vawane land reform vabenefite kuland reform vabenefite kunyuka maritwa set up kumanikaland province yethe new kamar emadiamonds we want to ensure kuti a lot of locals will benefit saka haiwa sachika hawo urongwa hwekuti vayouth vawane chouviri tinawo hwakawanda kumanikaland vari kuparura kutanga next week
sachigaro vechidiki muzanupf mudunhu remanikaland vambuso chinguno vanga vaisiparunhare kwamutare nablessing zulu westudio 7 sachigaro wekambani yenational railways of zimbabwe valeri mavhima vanoti kambani iyi yarasikirwa nemari inosvika mamiriyoni 14 kubva zvakatanga vashandi kurangwa mabasa muna kurume izvo zvinotevera mashoko ekuti vamwe vevashandi venational railways of zimbabwe kana kuti nrz vari pakurangwa mabasa vave kudzokera kubasa rumwe rumwe vachitevera tsamba yakanyorwa nekambani iyi nemusi wechina svondo rapera yekuti vange vadzokera kubasa mukati mezuva rimwe chete munyori mukuru werimwe sangano revashandi rezimbabwe amalgamated railway workers union vakenneth nemachena vanoti Kunyanga hazvo kuramwa mabasa oku kuchiri kuenderera mberi, vamwe vashandi vari kuteerera kuridziro yakapiwa nekambani yavo yekuti vadzoke pamabasa. Kukundikana kwavo vanozotorerwa matano pasi pemutemo weLabour Act, mutemo wekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti Code of Conduct, pamwe nemimwe mitemo inokodzera. NRZ yakatora danho iri mushure mekunge gurukota rezvemabasa nevashandi amai Priska Mfumira vanyora tsamba yekuti vashandi vose vari pakuramwa mabasa varatidze zvikonzero zvavo zvekuti sei vari kuramwa mabasa kana kuti shokozi order. Gwaro ramai Mfumira iri rinokurudzira kuti pachimirirwa kugadziriswa kwenyaya iyi vashandi vose vadzoke kubasa mukati memaava makumi maviri nemana. Mutauriri weNational Railways of Zimbabwe vafanirwa masikati vati tigovabata nemusi wechina kuti tinzwe kana paine shanduko dzinenge dzaitika. Tabata vanhemachena kuti tinzwe zviri kuitika.
Ichokwadi kuti zvimwe vamwe vashandi vakatanga kudzokera basa mushure metsamba yakanyorwa management. Vamwe vakatanga kudzokera kumabasa, vamwe havana kudzokera kumabasa, vamwe vari kutiwo vari kuda mari yavo. Mairo azvakaita saka zvinhu hatisati zvanyatsomira zvakanakanaka tisaizi zvose pane zvinhu. Patova nedivide and rule, patova nemadivizhini aripo kuti vamwe vari kumabasa, vamwe havasi kumabasa.
Tinoona kuti kambani yakanga yakapa zuva rimwe chete ichiti vanenge vakundikana kudzokera pamabasa vanozotorerwa matanho akasiyana-siyana. Pane vati vatanga here kutorerwa matanho aya?
Kambani yange yakavapa kusvika mizuro mandi. Hapana munhu atakanzwa achinge achiti anga arisivha tsamba kana kuti yedistv kana kuti yekuitwa sei. Kusvikira nhasi hapana munhu atanga tanzwa.
Saka imi muchitarisa danho rakatorwa nekambani irori pamwe nedanho riri kutorwa nevashandi rekuramba kudzokera vese vachidzokera rumwe rumwe, munofunga kuti zvichapera sei izvo?
Nyaya yedimbu muonero wandiri kuita ndokuti kune vamwe vashandi vari kuti nyange ndikadzokera kubasa ndinofamba nei, kubasa kwacho ndinoroswera nenzara handikwanisi kusevera. Saka inotova chalenji hombe pakati wekumushandi pachake nekuti iye pachakanga asingakwanisi kunokwanisa kunopefomasa mubasa kwacho.
Saka zvii zvamuri kukurudzirawo kuti kambani iite kana kuti vashandi vaite pane ino nguva?
Pari zvino noona ichiseramiti vevashandi nokuti inyaya yevashandi vakamira kuenda kumabasa inyaya yekuti ivo vakati ivo isusu timbomira parutivi. Nekuti ivo vaitsimidzira kuti izvo isusu hatisi kupusha yaivafadha. Saka ichisu takamirira kwavari ivo vashandi kuti vatipe nzira yekuti apa hatitambei takadai.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi veNational Railways of Zimbabwe reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vaKenneth Nemachena vari parunare kuulawayo. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachitungamira sangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera, ava vanoti kuramwa mabasa kwevashandi uku kuri kukanganisa zvinhu zvakawanda chose munyaya dzeupfumi, sezvo zvinhu zvakawanda zvichida kutakurwa zvichishandisa zvitima sezvo zvakachipa uye kuti zvinotakura zvinhu zvakawanda nguva imwe chete.
Udzamo hwacho hwakati kurei kana takatarisa kuti kufambisa zvinhu nechitima pakati chipei zvinarika kushandisa angava marori kana kuti dzimwe nzira dzekufambisa zvinhu, uye sechipiri ndechekuti zvinokwanisa kuti fambei zvakawanda kudarika kana zvichifambiswa nendege kana kuti nemarori. Saka zvinokwanisa kuita kuzokonzera kuti kana kuramwa vato kutaendera mberi kunokwanisa kutozokonzera kana kukwira kwemitengo. Asi tinofanira kunzwisisawo kuti kuramwa vato uku kwakonzerwa nekuti vashandi vanga vane gore nechidimbo vasati vawana mari dzavo. Saka hatisi chinhu changozonyukira ipapo, chichiratidzawo kusarongeka kana takatarisa hurumende neNational Railways of Zimbabwe kuti yamirira kuti zvisvike pakadai.
Tinonzwawo iwewe National Railways of Zimbabwe vachikurudzirawo vashandi kuti vadzoke kubasa vachiti iwo vanenge vasina kudzoka kubasa mukati memaawa makumi maviri nemana vanozotorerwa matano. Mungaona here danho irori riri danho rakakodzera kuti railways inge ichitora tichitarisa kukura kwaita dambudziko?
Tingati danho rinoratidza kuti mwoyo yavo yakati ome nekuti vakamirira kuti vashandi vazorangwa basa mushure mekuti vabhadhara kwenguva yakati rebei. Zvino vochivavhundutsira vachiti maakuzoenda kuchirongo kana kutozokuendesa kumaterezi motsvaka matopu dzingai. Zvinhu zvinonesa kana uri mushandi kuti umukire kubasa une mhuri yekuchengeta usina cheuviri chaunouya nacho kuti ungabhadhara school fees kana kuti ungabhadhara rent pekugara pachona panenge pachinesa. Takatomboona vakutogara iri nziyo yekutarisira chidzira kuti zvinhu zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka. Ndingangoti nzira dzavari kuda kushandisa izvi inzira dzichiridzo dzakati twasa dzinokwanisa kukonzera kuti pange pane kuwirirana.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Hurumende yeZimbabwe neBotswana dzatenderana kuti dzivhure bhodha reMabolwe neMhlampele mukuedza kukurudzira kufamba kwevanhu verudzi rwechibabirwa vari munyika mbiri idzi asi vakapatsanurwa nebhodha. Bhodha iri rinonzi richavhurwa musi wa 1 Chikumi. Mukuru wesangano reZimbabwe Tourism Authority Vakariko Gakaseke vari kukumbira hurumende mari yekuti vakwanise kuita musangano wavo wepagore weSanganai Hlanganani. Musangano uyu wakanangana nekukwezva vashanyi vekunze kuti vauye kuZimbabwe. Asi zvino muhurumende hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Gungano iri riri kutarisirwa kuitirwa kuBulawayo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeIraq yaparura urongwa hwekurwisa chikwata cheIslamic State muguta reFallujah. Iri ndiro guta remuIraq rapedza nguva yakareba riri pasi pechikwata chinopfurikidza mwero ichi. America inonzi iri kubatsira nendege dzehondo dziri kurwisa nemuchadenga. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sangano reWomen Health Alliance International rinoti richange rine chirongwa chekubatsira madzimai vanotarisana nechirwere chekutsemuka dundiro muna nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti rakabatsira madzimai anosvika 60 mumwedzi miviri yapfuura. Muzvare Priscilla Mabande vanoshanda nesangano iri vanoti shuviro yavo ndeyekuti pasave nemadzimai vanowanikwa vachinetsekana nedambudziko iri munyika sezvo vachipa rubatsiro pachena. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Mabande.
Tisina dei kunorova kuti kune madzimai anodambudziko rekuvhinza weti kana tsvina nenzira yemwana pamusoro pekuva vabatsirwa vasununguka. Saka isu seWomen and Health Alliance tichishanda nevamwe vatinobatsirana navo vekuMinistry of Health tiri kubatsira madzimai pachena kuti varapwe dambudziko iri vauye kuchipatara vosonwa dundira riya rogadzirika kuti upenyu hwavo huve hwakavanakira. Pari zvino tingati gore rino ra2016 tabatsira madzimai anosvika iwo 60 kuvabatsira nemaoperation iwaya pachino yeProvincial Hospital.
Pane zvimwe zvirongwa zvamakatarisira here iro gore rino uyezve vanonge vachida kupinda pachirongwa ichi vanoita sei?
Chirongwa ichi mufunge henyu hachisi chirongwa chekungoti chinoitwa muna April kana mwedzi upi. Chirongwa chiri kutoenderera mberi. Tikangonzwa kuti pane mudzimai ane dambudziko rakadai tinotoshuvira kuti timubatsire. Saka kuti mudzimai akadai abatsirike tine tichikumbirawo kune ivo vateereri venyu kuti vaya vanoziva munhu ane dambudziko irori kana angava ndiye wacho ane dambudziko mukwanise kungotumirawo please call kana message kunhamba dzedu tokufonerai. Rubatsiro rwatinovapa runobva kupa munhu mari yebhazi yekubva kumusha kwaanogara ikoko tomuisira mari pafoni okwanisa kuuya kuchipatara kwaanenge achirapwa kana chiremba auya.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro matimi vanogona kuridza nhare vanoridzira kupi?
Vanoridza kwatiri isu veWomen and Health Alliance panhare dzinotevera dzirivawo kuti paWhatsApp zvekuti chero mukatumira message kana please call tinokufonerai. Namba dzacho dzinoti 0782640840. Ndichadzokorora zvakare. Namba dzedu dzamunokwanisa kutitumira please call kana kuenda paWhatsApp kana kuisa message dzekuti tikwanise kubatsira varwere 0782640840. Hapana mari yatinotarisira kuti murwere abvise. Tatinongoda kuti vakadzi ava vauye kwatiri tiwane kuvabatsirawo vararame upenyu hwakanaka.
Muzvare Priscilla Mabande vanoshanda nesangano reWomen Health Alliance International vachitaura parunhare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Kushaikwa kwemabasa muZimbabwe kwava kuita kuti vechidiki vakawanda vane zvitupa zvedzidzo yepamusoro kana kuti maunivhesiti degree vaite mabasa ekutengesa mumigwagwa. Mumwe wevechidiki ava ndava Samuel Wadzai, ava vanotungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation. VaWadzai vanoti sangano ravo rine nhengo zviuru zvina vane madegree vava kurarama nekutengesa mumigwagwa. VaWadzai pachavo vane degree rehuman resource development uye ndemumwe wevechidiki mazana matanhatu. Dinodzokorora, uye ndemumwe wevechidiki makumi matanhatu veZimbabwe vari kuuya kuAmerica mwedzi unotevera pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vachange vachiita zvidzidzo zveutungamiri paUniversity of California, Berkeley. Ngatinzwei hurukuru yavaita namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndingati inini ndakazvimirira, ndinoona semukana mukuru chaiwo kuti tikwanise kusumukira sevechidiki, vatungamiri vechidiki vari vemuAfrica. Tinoona sekuti mukana watinowana wekuti timixe nemamwewo mayouth anobva kune dzimwe nyika, tichionesana kuti maproblems atiri kusangana nawo ndeapi uye kuti tingabatsira sei kudevelopa kana kuti kusumudzira upfumi hwenyika dzedu. One, then number two, kuti tingabatsirawo sei kumeka sure kuti matongerwo ezvematongerwo enyika dzedu dzinotibatsira, tichiparticipatawo semayouth tichigadhirisa matongero anoitwa nyika dzedu, then inokubatsirawo macommunity zedu. So ndingati pandiri inini mukana mukuru chose wokuti ndizvisumudzirei inini semutungamiri wevadiki uye unokusumudzira vandinenge ndichitungamira.
Ndezvipi zvimhingamupini zvamungati muri kusangana nazvo?
Zvimhingamupini zvakawanda. Chekutanga ndechekuti hurumende yedu zvino inenge iri kutora nguva kunatsokurealiza kuti street vending ndo makuraramira vana vari kubva kumaunivhesiti nekumacolleges. Saka haisi kuisa matingati mapolicies pachirungu anotibatsira kuti tiite basa redu pasina kumhanyidzana. Chechipiri, nhau yecorruption yatinowana tichisangana nayo mastreets every day yekuti mapurisa ecouncil vanenge vachiuya vachida chioko muhomwe kuti munhu kwanise kuramba uchitengesera pawagara uchitengesera. Then yechitatu inhau yatingati kumbunyikidzwa kutorerwa zvinhu zvedu zvatinenge tichitengesa.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship muri kuona kunge chichamubatsira sei?
Chichatibatsira pakuti isusu sesangano hatisi kuda kuti mamembers edu angoramba ari mastreet vendors ba. Tikuda kuti agrowe mabusinesses avo kuti vasvike patingati maentrepreneurs muchishurungu. Saka chirongwa ichi chichandibatsira inini semutungamiri wavo kuti tiuye tikwanise kudzidzisana kuti tinokudza sei mabhizimusi edu kuti tiende pachinzvimbo chokusvika kuita maentrepreneur.
Mutungamiri wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari mumabhanga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. ZANU-PF yoita gadziriro yekufora muHarare mangwana, vamwe vachiti vari kumanikidzwa. Asi veZANU-PF vanoti havasi kumanikidza vanhu kupinda muurongwa hwavo uhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande naMavelous Mhlanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, May 24th, 2016. And as usual, we'd like to thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Here are our top stories this evening.
Some Zimbabweans say they are being forced by ZANU-PF members to join a million-man march for President Robert Mugabe set for tomorrow.
We're surprised to see the leadership of ZANU-PF coming to us saying tomorrow everyone is forced to go to the march.
But ZANU-PF denies that it's forcing people to attend the event.
And divisions rock striking workers of the National Railways of Zimbabwe as some of them heed a 24-hour ultimatum to return to work.
Those who have not returned back to work are saying we will not go back to work and we will be paid our 59 salary.
And Zimbabwean women injured while giving birth are urged to seek medical help.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Some striking National Railways of Zimbabwe workers are said to have heeded a 24-hour ultimatum issued by the company last week for them to return to work. Others, however, are continuing with the strike, saying their grievances have not yet been met. The workers have been demanding outstanding salaries backdating to 2015. Kenneth Nemachena, General Secretary of the Zimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union, says although the strike is continuing, some workers have decided to return to work in compliance with Labour Minister Prisca Mfumira Shoko's order and the NRZ's ultimatum issued last Thursday. The parastatal said in the notice to return to work that it shall invoke appropriate provisions of the Labour Act, NRZ Code of Conduct, as well as other applicable laws if the workers did not heed the call. Nemachena tells reporter Jonga Kandemiri workers will continue to fight for their rights despite minor setbacks they are currently facing.
The majority haven't returned back to us and they are demanding their 15-man salary. There are other demands about that. Those who have not returned back to work are saying we will not go back to work and we will be paid our 15-man salary. They are saying we would rather better get fired than going back to work because they are saying they don't have the energy to perform any good.
In its notice, the company had said that those who fail to return to work, the company will use the Labour Act, the National Railways of Zimbabwe Code of Conduct, as well as other applicable laws. Has this happened so far?
As of today, from our side, we haven't yet received any email who has come forward saying I've been charged by the employer. So we are still waiting to hear and see whether we are going to be charged.
That was Kenneth Nemachena, Secretary General of the Zimbabwe Amalgamated Railwaymen Workers Union, on the phone from Bulawayo with reporter Jonga Kandemiri. Reacting to these reports, NRZ spokesman Fanuel Masigati refused to shed light on the issue and asked Studio 7 to call him Thursday for an update on the strike. Economist Masimba Kuchera, who is the director of the Center for Disability and Development, says the continued strike by the NRZ workers has a serious impact on the country's economy.
Well, it has a serious impact if it is allowed to continue like this. Remember that it is far much cheaper to transport goods using rail transport rather than either air or road transport. And you can also transport bulk goods using rail transport. So in the long run, the net effect is that the prices of goods and services, especially the goods that come from what is being transported by the railways, is not a good eventually go up because the cost then of transport, be it coal or grain, will have rapidly increased if we move from rail to road. And the negative impact is that people will still rely on imports, which means that more cash will be going out of the country because then we'll be importing goods that we can manufacture here. But due to these price distortions and cost disparities, we'll be having to rely on imports. So it means that whatever the governor is trying to do will come to naught because all the money that he's trying to save by encouraging people to buy locally will eventually go to importing goods that can easily be manufactured here due to cost.
That was Masimba Kuchera, director of the Center for Disability and Development, on the line from Harare with reporter Jonga Kandemiri.
Some Zimbabwean youth are complaining that they are being forced by ZANU-PF members to join a march in Harare tomorrow to show solidarity for President Robert Mugabe at a time when they do not have jobs. Business operators also say they have been allegedly forced by the ruling party youth to close their shops and leave vending bays in honor of veteran leader President Robert Mugabe. Our correspondent Thomas Chiripasi reports from Zimbabwe's capital Harare. The opposition is calling on the government to address economic and unemployment issues affecting the country.
Some ZANU-PF members are complaining that they are being forced to be part of tomorrow's 1 million men march being organized by the ruling party's youth wing in solidarity with President Mugabe. Eshtungwiza-based ZANU-PF activist, who requested to be identified only as Chamnorwa, said he is not happy that he and many others in his neighborhood were ordered by his party's leadership to join other ZANU-PF supporters in Harare streets to show support for Mr. Mugabe.
After the march, we are not going to get anything. So we are appealing to our leadership so that they can understand us, so that we can do our jobs at our workplace rather than to go there.
Other Zimbabweans who are not members of the ruling party also expressed the same sentiments. Elliot Munemo, who sells second-hand clothes at the popular Mpezanamo market, said some ZANU-PF youth ordered all traders to close their businesses tomorrow and join the march.
We are not happy. I'm an informal trader in Mpezanamo in Mbari. We're surprised to see the leadership of ZANU-PF coming to us, to our market, saying tomorrow everyone is forced to go to the march. From the markets, that's where we get our monies for food for our family and rent houses. So we are appealing to the leadership not to force people. For anyone who want to go there, must go, not to force anyone to go to the march.
Lokadia Nachi, who sells various items in the central business district, said a group of ZANU-PF youth wearing regalia emblazoned with President Mugabe's picture, raising a clenched fist, ordered all vendors to leave their wares at home tomorrow and participate in the march publicized event, but Nachi said she would not be part of the march. The president announced recently that Zimbabwe lost at least $15 billion in diamond proceeds due to massive leakages in Manikale and Chiyadzwa diamond fields. This has angered Zimbabweans, who are demanding a full-scale investigation into the matter and jobs that were promised by Mr. Mugabe's party before the 2013 general elections. Harare resident Denford Zindoga said most youth do not have jobs, adding that it will be foolhardy for them to march in solidarity with President Mugabe, who has been employed for the last 36 years. Zindoga said he does not want to be dragged into ZANU-PF's factionalism by attending tomorrow's march.
It's about a scenario of ZANU-PF and its few colleagues who are aligned to their function, which is now broadcasted into other people who are innocent in Zimbabwe, is vendors who are suffering and old people who are suffering, who are selling tomatoes in this street, are being forced so that other people would know that Mugabe is a legitimate leader, yet he is not.
Two factions, one allegedly led by First Lady Grace Mugabe and another led by Vice President Emmerson Mnangagwa, are said to be fighting for the succession of the president. For his part, President Mugabe has told the world that he would not leave office
for as long as he remained sane or for as long as Zimbabweans continue to re-elect him. Secretary for Policy and Research in the MDCT's youth wing, Caston Mateu, said that instead of ZANU-PF calling on youths to march in solidarity with a 92-year-old leader, the government should fix the economy to ensure that all youths in the country are employed.
It's ridiculous that we have a million people marching in the streets of Harare when the country itself is dying.
Studio 7 failed to get a comment from ZANU-PF spokesperson Simon Kayamoyo, who was not answering his mobile phone. But Kudzai Chipanga, secretary of the ZANU-PF Youth League, who is organizing tomorrow's march, told Studio 7 by phone that his party has a lot of supporters and has no reason to force anyone to attend tomorrow's event, arguing that they already have the numbers. Chipanga said they are expecting thousands of people from the country's 10 provinces to attend the event and are likely to exceed the 1 million target. President Mugabe is expected to give a keynote address at the event. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Elsewhere, the ZANU-PF Youth League is allegedly forcing schools to hand over buses to party activists who are set to join the so-called Million Men March. Though education officials declined to comment in fear of being victimized, some parents of children attending schools in Chinoy, Mashonaland West Province expressed dismay over the issue, saying they are not obliged to release buses to any political organization. Our correspondent Arthur Shigoriwa reports from Chinoy.
The ZANU-PF Youth League, which wrote a letter recently instructing all public and private schools to provide buses for the Million Men March, allocated locally available buses to various districts without the knowledge of headmasters and the school development associations. One of the schools, Loma Gundi College, has already indicated that they won't provide any transport. The Youth League members are now threatening to take unspecified action against the headmaster. Most school authorities declined to comment on the issue in fear of being victimized. But parents with children attending some schools in the province said they are not happy with what ZANU-PF youth are doing. Tabet Chifamba Usinoya Primary School said she is now expected to pay more money for her grade 5 child since she is funding some ZANU-PF activities.
The problem is that every month I buy ticket for my child. If the buses are going to the meetings, what about those tickets I bought?
Another local parent, Philemon Shoshe, said it is unfair for ZANU-PF to use force to get what it wants from poor people in Mashonaland and West Province.
It's not a national event, it's a ZANU-PF thing. So it's more like ZANU-PF abusing the power of its incumbency to make sure that their march succeeds.
Chifamba said headmasters are finding themselves in a tight situation as they cannot release the requested buses before getting the green light from parents of school-going children.
The headmaster must tell us that the bus is going. We parents should know in time, so that we agree with the arrangements of the bus.
So she added that parents are now expected to pay for fuel costs and the driver's allowances.
It's unfair to the headmasters because they don't have much option. Because ZANU-PF is the party that is in power, so they don't have much option but just to oblige. But it's so unfair to the parents.
But ZANU-PF local youth coordinator Tatenda Chitate said every government ministry should support President Mugabe's leadership by providing all the necessary help to ensure that the Million Men March is a big success.
Every arm of the government should chip in for the program of the president, who is our leader and great statesman.
Provincial Director of the Ministry of Education in Mashonaland West, Sylvester Mashayamombe, confirmed that some of their district offices received a letter from ZANU-PF requesting schools to release buses for the march. Permanent Secretary for Primary and Secondary Education, Dr. S.J. Utete Masango, said his ministry supports any solidarity shown to President Mugabe, and as a result, they ordered all schools to provide buses for the event. Most people say that the march, expected to cost at least $600,000, is a waste of resources. Reporting for Studio 7 in Chinoy, this is Arthur Chigoriwa.
Meanwhile, ruling party youth who allegedly failed to raise enough money from local people for ferrying about 1,000 ZANU-PF activists from Mutare in Manicaland province to Harare are also said to be forcing schools and colleges to offer them transport, but without the necessary compensation for costs to be incurred. Our correspondent Lloyd Amoyo filed this report from the provincial capital.
The ZANU-PF Provincial Youth Secretary for Education, Kuzi Madara, said the party is expected to pay for all the transport costs, though most people who were interviewed by Studio 7 indicated that they were forced to provide buses for the Million Men March. The business community has also not been spared, as ruling party youth are moving around with begging bowels for contributions to meet other expenses such as food. Political activist Pishem Shauraya had no kind ways for the organizers of the march.
I think it is a sign that ZANU-PF has lost support and respect. That's why they are now resorting to use of force, to use students to go and support ZANU-PF. They have also lost their bases in the rural areas. That's why they're going in schools and in business people, force marching people to go and support a very old person.
Godwin Stole, a parent with school-going children, said they are worried that they may lose their bus if it breaks down.
If you look at most schools, they cannot resist, the headmaster cannot resist. In most SDAs and SDCs, they are composed of ZANU-PF members, of which they can do whatever they want at the expense of us, the parents who are paying the school fees for that, for the schools. And at the same time, when the Minister of Education said last time that no political party meetings are allowed to be held at any schools in the country, and so what's the difference with having a bus carrying people to a ZANU-PF program?
ZANU-PF Manicaland Provincial Youth Chairperson Mobuso Chinguno dismissed the claims that schools and colleges had been forced to offer them transport. Chinguno said the party had been given transport by well-wishers they had approached, and those unwilling had not helped them. Reporting for Studio 7 in Mutare, this is Lloyd Amoyo.
In Bulawayo, some youth organizations like the Youth Advocacy for Reform and Democracy, or YAD, say Zimbabweans should join the march to express their dismay over the deteriorating economic situation in the country. YAD National Coordinator Delight Benge says this is a good chance to display placards at the Million Men March, also urging the president to leave office.
It is an opportune time to register displeasure as youths to the authorities that be, giving reverence to the changes afoot. We say youths arise in your hundreds and thousands and be counted. In this nonpartisan march that is guaranteed to be peaceful, as it has been organized by ZANU-PF, we urge you to be bold and raise your voice, calling a spade a spade. We urge the youth at the march to raise their placards, flags, and written material that spell out the displeasure with the lack of economic stability in Zimbabwe. Please kindly remind our president that we have heard enough of this ruthless, insensitive government.
Well, that was Delight Benge of the Youth Advocacy for Reform and Democracy speaking with reporters in Bulawayo. In a statement, the United States Embassy in Harare said today its citizens should avoid some of the areas where ZANU-PF youth are expected to stage the Million Men March. The embassy will be closed on Africa Day tomorrow.
Coming up,
will the bond notes work as efficiently as the bond coins?
And meet one of the most versatile Mandela Washington Fellows, who is a graduate selling vegetables and other wares.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
Kurdish-led Syrian Democratic Forces say an operation is underway to liberate Raqqa, the Syrian de facto capital of Islamic State.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Music. Since introduction in 2014, bond coins have remained pegged at 1:1 with the US dollar, lending credence to the theory of its proponents that the proposed bond notes may work as efficient as the coins. But some economists are skeptical of the introduction of the bond notes with a value pegged against the US dollar because low exports and subdued production of various goods in Zimbabwe. One of the critics of the bond money or coupons, economist Prosper Chitambara, says the notes will not work because the coin's success was based on the need to use small change, not any economic factors.
Well, I think my expert observation is that I think it's really a drop in the ocean when you look at the extent of the incentive, the export incentive that's been provided by the Reserve Bank. And also, I think it's something that was not done consultatively. So I think probably the uptake from producers, from exporters may actually be on the low side. There are also a lot of uncertainties as to where the government wants to use this as a way of reintroducing the Zim dollar, in other words, through the bank though. So I think there are a lot of uncertainties that could affect the uptake and also the success of the bond notes. It's a bit too early probably to comment on the successes, but I think there are some of those headwinds that could probably affect its effectiveness.
But looking at the bond coins themselves, which are in circulation, they have been pegged at 1:1 with the US dollar, and they are still pegged at 1:1. What do you make of that?
I think the bond coins, the uptake was very high because it also provided, it sought to provide immediate relief to consumers. The major problem they were dealing with was the issue of the unit of account of money, the issue of change, small change. So I think that's why the bond coin the big success. But I don't think the sale can be said of the bond notes. And by the way, the bond coins are not a medium of international exchange. They are just used in Zimbabwe. So I think probably that the convenience that they brought, I think, provides reasons why they were a success.
But don't you see the same success that the bond coins have translating to the bond notes?
Well, I don't think so. What the Zimbabweans are saying that the bond notes are aimed at providing some sort of an incentive to exporters. But I'm not really sure because it's not the incentive is not much actually. And I don't think that's going to increase our exports quite significantly. I think what we needed to do is to come up with measures that limit some of the imports. Well, I think the imports, when you look at our current account balance, I think the major problem is to do with the import side. The average imports per year are around $7-8 billion. Exports are about $3 or $4 billion. So I think that we need to do address probably drastically the import side as opposed to these bond notes aimed at incentivizing exports.
That was economist Prosper Chitambara on the line with Studio 7 from Harare. Zimbabwe's worsening economic collapse is forcing thousands of university and college graduates into street vending. Samuel Wadzai is a typical example. He holds a master's degree in human resource development from the Great Zimbabwe University. Wadzai is one of 60 Zimbabwean youths headed to the U.S. next month under the Mandela Washington Fellowship, and he speaks to reporter Ntungamili Nkomo.
I'm so excited about this opportunity. This is one of the best moments in my life, and I know this is going to go a long way in terms of improving my capacities as a leader. I know this is a very prestigious fellowship which each and everyone aspires to be part of. So for me to be selected to be part of this fellowship is a great thing to happen in my life, and I would like to say thank you to everyone who is supporting me, everyone who supported me, and I can assure them that I'm not going to disappoint.
Vending is a job that's widely considered as less than fashionable. You are a university graduate, but you are into vending. Why?
we are into vending because there is no employment in Zimbabwe. If you look at the statistics of unemployment in the country, they are between 90 to 95% unemployment, and this is a very dire situation. We are therefore into vending because we have got no option. We have to look after our families. We have to look after our mothers and our fathers who send us to school. So this is really a refugee occupation.
Do you have many university graduates or college graduates among your ranks?
We have got a platform which we recently launched as an organization called the Graduate Street Vendors Platform. This platform is a grouping of graduates, young graduates, holders of degrees. It was created after the realization that we need to be able to start to speak together as we try to engage the local authorities. Then the second reason why it was created, we want it to become a platform for training of the street vendors so that they are able to do their businesses profitably and to grow to become macro entrepreneurs and be able also even to participate in the development of the economy. But we realize that before we even start to do that, we need to capacitate our members in terms of how they do business, you know, the basic accounting, customer care, customer service, communication, and so on and so forth. So this platform was specifically created for the graduates who are now part of the vending community. So yes, we have got quite a number of graduates who are now in the streets and who are our members. In fact, to be precise, we have got over 4,000 graduates who are part of the organization. And when we launched that program sometime back in Harare, we had a very good number of them participating and developing these strategies in terms of how we can be able then to start to engage with the government, even the private sector, and the policymakers to ensure that we are involved in all these processes.
And what exactly do you deal in yourself? What do you sell?
I run a shop that specializes in jewelry. I also sell cell phone accessories.
That was Mandela Washington Fellow and leader of the Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Samuel Wadzai, on the line from Harare with Studio 7 reporter Ntunga Milinkomo.
The Women's Health Alliance International says it will be conducting free obstetric fistula operations in Zimbabwe in August and is asking those affected to contact them. National Program Coordinator Priscilla Mabande says the organization assisted 60 women in the last 2 months. And an obstetric fistula is an injury caused by prolonged obstructed labor. We hear more from Mabande on the issue.
Fistula Day simply means that there are women who are living with a condition called obstetric fistula. This condition is a result of prolonged labor or a difficult childbirth, resulting in a rupture of either the bladder or the rectum, or both the bladder and the rectum, and now you become incontinent of feces or urine through your vagina. For Zimbabwe, what has happened is in April and May, not just as part of the commemoration, we held an obstetric fistula repair surgery campaign and managed to assist 60 women with free surgical repairs of their bladders and their rectum respectively.
What causes obstetric fistula and how does one know they have it?
The major causes of obstetric fistula that we have encountered so far is, first of all, the child bride. A young girl aged 13, 14, prepubescent, falls pregnant either by elopement or forced marriage, and because her body is underdeveloped, she fails to birth a full-term pregnancy and ruptures her bladder or her rectum. The other thing that we have observed is that some of these are actually malnourished women, probably in their 20s, who actually undergo the same process. And then there is the woman who is probably tied down by traditional aspects or religious aspects and fails to go to a medical center for the progression of her labor, such that she delivers at home or she goes to the hospital 3 or 4 days after the onset of labor. So the prolonged labor is usually 2-3 days going forward, and you realize that these women end up suffering these injuries as a result.
That was Priscilla Mabande, Women's Health Alliance International National Program Coordinator, speaking with Studio 7 from Harare. If you wish to contact her, you can call this number 0782 740-840. That number again, 0782-640-840.
And remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when our host will be talking with listeners about the 1 million men march being staged by ZANU-PF youth tomorrow in Harare.
Now to recap on today's top stories.
Some Zimbabweans say they are being forced by ZANU-PF members to join a million men march for President Robert Mugabe set for tomorrow. That's it for tonight. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing a pleasant evening and a very good night.
Salamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Nkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sethu siqedile ukulungisa ngeprogramu yethu ukuthi izahamba kakuhle kangakanani. Kusasa abantu bethu befika basuka namuhle emaprovinsini akibo. Kusasa befika ekuseni baye behlangana ama-assembly points abo athiyeneyo province ngaprovinsi.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bazaphatheka kuhlelo lwabo lokufola betshengisa inhlonipho losekelo lukamongameli Mugabe oluphiwe igama lokuthi Million Men March eHarare kusasa. Izizalwane zeNigeria esezihlala eZimbabwe eziphansi kwenhlanganiso yeNigeria Community in Zimbabwe ziphe isipho samabhimu okulahlela izibi kumanisipala weHarare. Abasekela ukusungulwa kwama-bond notes bathi njengoba imali yohlobo lwama-bond coins yasebenza kakuhle lokhe lwasungulayo ngo-2014 lalo luzasebenza kuhle na olwama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi abantu abedlula isigidi bazaphatheka kuhlelo lwabo lokutshengisela usasa oluphiwe igama lokuthi Million Men March eHarare, lapho abazangena khona ezitaladeni beveza inhlonipho losekelo kumongameli Mugabe. Abaningi bayalusola kakhulu uhlelo lolu besithi Mugabe ngumuntu ongahloniphekiyo osebulele ilizwe ngombuso wakhe omubi njalo osemele achiye intambo zombuso. Kodwa abeZANU-PF bathi Mugabe osebenze nzima ukuthuthukisa impilo kaZulu yikho nje bemhlonipha kusasa ngelanga le-Africa Day. Bathi njalo Mugabe uhlonitshwa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika jikelele. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kugatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF. Umnumzana Impehlabayo Joshua Malinga waqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo abo.
Amalungiselelo singathi awonke nje aphele izolo, ngoba izolo bese sifakile amatende, bese sikhulumile nabantu bethu abakuma provinces ababuyayo, bese silungisile ama-transport logistics for abantu bethu ababuyayo, njalo bese siqedile ukulungisa le program yethu ukuthi izahamba kakuhle kangakanani. Kusasa abantu bethu befika basuka namuhle ama-provinces ngakibo. Kusasa befika ekuseni baye behlangana ama-assembly points abo athiyeneyo province ngaprovinsi.
Abachothoza umbuso webandla leno Malinga bathi uhlelo lolu yikudlalisa imali lesikhathi. Kuyadingeka yini ukuthi litshengise usekelo kumongameli Mugabe?
Abantu bethu abangayithandiyo iparty yeZANU-PF abavele abashotelwa yilutho lokukhuluma. Noma bekufica usidla ikhekhe bangakuchotheza bethi lilebilebile lona limnandi kakhulu. ukusekela umongameli wethu yinto esingayenza njengeqembu leZANU-PF lamayouth eZimbabwe jikelele. Yinto esingayenza noma kahlanu ngomnyaka. Akula limit yokubonga umdala wethu. Umdala wethu nguye oso wasikhokhelayo lokho engazalwayo. Ngikwazi umongameli omunye ilizwe ledikathesi le-peace. Akula massive war. Akula muntu ohamba beqhuma abantu intamo njengaseBoko Haram eNigeria. Abantu bethu bonke bafundile, nami nginje nokho ngisesikolo siyafunda. Konke lokho yizizenzo zaba bomngane esibona zijikele kufanekele ukuthi sizibonge kusasa.
Uyatsho ukubana lifundile, bafundile abantu beZimbabwe kungenxa kamongameli Mugabe Malinga, kodwa kabasebenza abantu abaningi sebengamavenda, umnotho ubhidlikile.
Mnewethu, even konoku ukuba ngamavenda layo imisebenzi. Amavenda bona labana elisitolo sakhe ahlezikise ekoneni enjalo uyabe kwanisa ukwenza imali edlula noma ekompyutha lomuntu oku-any other sector kwe-economy.
Alo ke ngumnumzana Impehlabayo Malinga, isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF, obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje inhlanganiso yabasakhulayo eYouth Advocacy for Reform and Democracy, iYAD, isikhuthaze ontanga ukuba baphatheke kuhlelo olwe 1 million men march kusasa eHarare, kodwa baluguqule lube yikufola kwabasakhulayo abafuna imisebenzi, luthiwe lona yi 2.2 million unemployed youth march. Njalo bafole bephakamise amagwaliba alotshwe ukuthi respectfully and constitutionally President Mugabe must retire now. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo esiphalolo daba ekobulawayo.
Unkosazana Nanziwe Chuma, isiphathamandla seyadi kobulawayo, ubike ukuba ukufola kwakusasa eHarare okuhlose ukutshengisa usekelo kumongameli Mugabe luzaguqulwa ngoba isimo elizweni simi manzonzo.
Kulu lawo aweyadi abambilana leZANU-PF ukuba kawasukume axhasana labanye bawo, kodwa thina leyi imatch siyibiza ukuthi yi 1 million unemployed youth march. Njalo sikhuthaza ama youth ukuba aphakamise ama placards abe ebhalwe ukuthi cela ukuhlonitshwa kuka mkhokheli wethu, ende isikhathi sakhe sesanele sokumele ahlale phansi akhangele umzukulu.
Unkosazana Chuma uphinde wakhuthaza abalwa impi yenkululeko ukuba baqakathekise iflag yeZimbabwe, bayeke ukudlala amatopi leZANU-PF.
Okunye njalo esikukhalelayo ukuba sicela ukubana abakhokheli bethu beqakathekise imbali yeflag yethu ukubana thina sivele sisuka ngapi.
Umnumzana Ronald Moyo omele iYard ezansi emandebeleni eGwanda ugcizelele kulokho njalo uzaphatheka kuhlelo lwe 2.2 million unemployed youth march ngoba uhulumende wehlulekile ukugcwalisa isithembiso sokubafumanisa imisebenzi.
Sithi thina njengeyadi siyezwa imarch le ekhona eHarare, sithanda ukukhuthaza abantu abasha ukuthi behambe khona ngale eHarare bezame ukubona ukuthi bakhulumisana lebandla leZANU-PF ukuthi thina sithi okwalwelwa ngamaqhawe ethu anjabo Lookout Masuku, oJoshua Nkomo kanye laye umongameli Mugabe, ayisikho lokho thina sikubonayo kathesi.
Okhokhela abasakhulayo kobulawayo kubandla leZaphu uIphithule Maphosa, yena usole kakhulu ibandla leZANU-PF kunye labalwa impi yenkululeko ethi sebelahleka njalo inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha zamadola i-600,000 ehlelwe ukusetshenziswa ekufoleni kwe 1 million march ilakho ukusebenza kwezinye inhlelo zelizwe eziqhakathekileyo.
Lesilama wevesi into esidanisayo kakhulu njengathi ontanga ngoba ngabantu esikhangelele kibo, ngabantu kade sicabanga ukuthi bazasikhulula lapho ebunzimeni esikibo, kodwa nampo isebenzwakala sokungani abanye bathi bathi bazahamba nabo beqhasa uMugabe.
UMaphosa ube lombuzo kwabalwa impi yenkululeko ethi kambe yikho abakulwelayo ukuba uMugabe abuse aze aye kufa lokuba abe esenzelwa inhlelo zokufola zokumnika igunya yena ezehlulekela. UZulu ubike ukuba uhlelo lwabeZANU-PF lolu lokukhonza uMugabe alusoze lulethe lutho ngoba ilizwe libhekane lobunzima obungafuni ukufola kodwa amacebo azalihlenga ebunzimeni elikilo. Abasakhulayo bakhangelelwe ukulala befola bebhekise amabombo eHarare lapho umgabe akhangelelwe ukukhuluma labasakhulayo laba kodwa ngasikhathi sinye uZulu uhlaba umkhosi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeNigeria esezihlala eZimbabwe ezingamalunga enhlanganiso ethiwa Nigeria Community in Zimbabwe ziphe isipho samabhimu okulahlela izibi angamachumi amahlanu kuhlangothi lwezemvelo kumanisipala weHarare ngaphambilini kosuku lokunanza izwekazi labensundu ele Africa Day kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphume emkhosini okunikeza uhlangothi lukamansipala ingxenye yekhulu lamabhini athenjiswa uhlangothi lokulondolozwa kwezemvelo ngabenhlanganiso yezizalwane zeNigeria eyeNigeria Community in Zimbabwe ngesikhathi usuku lokunanza lelizwekazi selusondele olweAfrica Day umhlaka 25 iNkwenkwezi. Owake wakhokhela linhlanganiso umnumzana Simon Udemba uthi uqakathekile ukumanyana kwenkokheli yamazwe alelizwekazi.
I look forward to a time where city of Harare will be a city.
Ngifisa ngabe siba khona isikhathi lapho idolobho leHarare lizakwaziwa njengedolobho eliphansi kwe-United Africa kanye ledolobho leLagos libe ngele-United Africa njengoba umanyano usiqinisa nxa ungekho siba buthakathaka. Yonke le imingcele siyibonayo iyabekelwa amazwe wezwekazi leAfrica yabekwa kungekho kuphatheka kwezizalwane zamazwe la. AbeNigeria Community in Zimbabwe laba bathi usizo lwamabhini angamachumi amahlanu lanye 51 anikezwe kumanisipala lamhlanje yikugcwalisa isithembiso abasenze ngenyanga kaNhlangula nyakenye. Ube khona laye ummeli weNigeria eZimbabwe umnumzana Muhammad Abubakar otshela intatheli zindaba ukuthi kuyajabulisa ukubona izizalwane zelizwe lakhe ziphathisa ngendlela ezehlukeneyo emazweni ezikizo njengalokho ezikwenze kumanisipala weHarare.
It's patriotism and pan-Africanism. It's a love of Africa. Wherever Nigerians are.
Yikuziqhenya kwethu njengezizalwane zezwekazi leAfrica ukutholisana usizo lapho ludingakala. Kuvele kungumkhuba wethu njengezizalwane zeNigeria ukuba siphatheke lathi ngendlela ehlukeneyo kulawo mazwe lapho esikhona ngendlela yokutshengisa uthando kwabanye bethu bezwekazi leAfrica. Kungakho izizalwane zakwele Nigeria seZimbabwe ziphathekile kakhulu ngesimo seHarare lapho ingcekeza itholakala yonke indawo. Umanisipala weHarare ukhuthaza abamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe kakhulukazi uzwekazi leAfrica ukuba balandele lesi sibonelo esihle sabenhlanganiso yeNigerian Community in Zimbabwe batholise labo usizo ngendlela ezehlukeneyo. Kunje umanisipala uthi kudinga amabhini angaba inkulungwane elengxenye lapho okuqhutshelwa khona amabhizimusi phakathi kwedolobha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalimi eziqintini esemngcweleni weBotswana leZimbabwe bathi sebeqale ukwelusa ngonanzelelo bephose ilihlo elibukhali ukuthi inkomo zingacapheli phetsheya phambilini kokuqala kwenyathelo elitsha mhlaka 1 Nhlangula elokudubula inkomo ezingena kweleBotswana zivela eZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberone eleBotswana.
Yesiphtpt esiqintini sempoints lapho abalimi bebutha inkomo zabo ukuze zingachapheli eBotswana ngoba kungahle kutsho ukufa kwazo. Umlimi kulumango umnumzana Jeremiah Dube uthi sebetshelwe ngesinqomo esithethwe yiBotswana udubula inkomo ezingena kulelo lizwe kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana inikaze iZimbabwe inyanga ezintathu kusiyafika ekupheleni kukankwenkwenzi ukuthi yazise abalimi ngenyathela elitsha leli. Udube uthi isinqumo seBotswana sesitsho ukuthi bagebhe zambeni zabo badinge abafana bokwelusa uze inkomo zingamuki.
Njengabalimi abasemngcelweni weBotswana sesibanjwe gadalala ukuthi siqhatshe abafana benkomo. Lokhu sizakwenza ngenxa yokwesaba ukuthi inkomo zigume zibe sezidutshulwa.
Dube uthi sebeutholile umlayezo ukuthi bayeluse inkomo zingangeni eBotswana.
Sesisazisiwe ngabameli bakahulumende ngesaziso lesi. Lokhu kuzanceda ukugcina izifuyo ukuze zingalahleki. Kuzanceda amazwe omabili ukulwa lokuvikela umkhuhlane we-foot and mouth.
Kukanti esinye isakhamuzi unkosikazi Sitheni Ndlovu uthi isinqumo sokudutshulwa kwenkomo kwenza kuqakatheke ukuthi abalimi babheke izifuyo okuyiyo inotho yabo.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicrosse zishutwe siyasala singawayanga ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyweni.
Kodwa inyathela lokudubula kubulawa inkomo lisolwe kakhulu ngenye ingcwethi yezokulima umnumzana Donald Khumalo esithi omakhelwane kumele baphilisane kahle.
Ngakho kulobo budlelwano kumele siqinise ukuba yithi lokuba ngomakhelwane nomabantu abamnyama. Kutsho ukuthi ngaleyo ndlela abantu bazakonana bonelane njengobana nxa abantu vele bekhwelele bayonelane. Esokudingeka ukuthi kungakabekwa umthetho olukhulu kangaka. Sekuqale kukhangele ukuhluzisiswe kube lokufundisana ukulimukisana.
Uqhubeke esithi zikhona indlela ezingalandelwa ukulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo kulandelwa izeluleko zenhlanganiso yeSADC.
Indaba yemkhuhlane le kakudingi indlela ngoba kakunamuntu ofuna umkhuhlane. Kakudingi indlela yokuthi through iSADC kubona ukuthi kuyenziwani ukuthi kugwenywe nokuthi kwelatshwe leyo mkhuhlane. Through iSADC ikhona iprotocol yeSADC ekhangele indaba ze-economic investment.
IBotswana ithi kuqakathekile ukulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo ngoba ithengisela inyama yayo emkambo wamazwe e-European Union. Kukanti iZimbabwe idonsa ngemuva ibikwa isehluleka ukubhadala indleko yemithi evela eBotswana yokulwisana lomkhuhlane lo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSempoints duze komncele wePlumtree.
Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha lwe The Connection namhlanje sikhangela ukufola kwebandla lezanu PF kusasa behaya ubukhokheli bukamongameli Mugabe oluphiwe igama lokuthi Million Men March. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe. Umphathi ntambo wezobudlelwane beEthiopia lamanye amazwe uTedros Adhanom usefake elakhe igama laye ukuncintisa isikhundla sikamqondisi wenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eqalele umkhankaso wakhe eGeneva. Ihungahunga lokuthi inkundla yebulenjini eTwitter isiza guqula inani lamabala angabhalwa ngabayisebenzisayo iliqiniso. Inkundla le yethule umbiko othi abantu sebeza balakho ukufaka okunye ukukade kungavunyelwa okunjengama links. Abamankampani ezemigodi babikwa lokho besalela muva kulokho obekukhangelelwe izabelo ekuthuthukiseni inhlala kahle kaZulu ohlala endaweni ezijeneyo lapho abasebenzela khona ukuze kuhambelane lenzuzo abayitholayo kulezo ndawo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele wenhlanganiso National Mine Workers Union of Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mshayike uthi amankampani amaningi ezemigodi ikakhulu ezabelweni zasemandebeleni la kwezinye indawo eZimbabwe abuyisela izisebenzi zawo ezindlini esithi umsebenzi uphansi kakhulu echiya ezingatsho lutho zisebenza.
Ama mines amaningi kathesi bazama ukuthi bafike like amanye ama mines sebe fakile kuzeni at imine at what they call can't maintenance kuthi abantu kabasasebenzi sebehlezi sokusela abantu abancinyane uti about a small number just to maintain the mine.
Unduna Gerald Mudzengi wechirumanzu uthi ulenkinga ngendlela amakampani la asebenza ngayo ngoba kukhanya ebuya ezosebenza ngendlela azikhethela yona kungela nzuzo ezwayo efika kuZulu. Uthi sokudingakala ukuba uhulumende ngenele ekhuthaze amankampani la ukuba esebenzelane lezabelo ngokuzwayo kugoqela lezinduna ngendlela engaphathisa izabelo lezo. Ethi sikhuluma kanje ummango wakoChirumanzu uhlaselwe indlala emangalisayo engagcina idala ubudlwangudlwangu lobugebenga abantu bangaphuza ukuthola usizo. Umshayike uthi abemigodi bakhanya sebekhetha ukuvika ngokusilela kwemali kodwa bona beqhubekela phambili besebenza njalo besenelisa isilinganiso sokwenjiwayo abasifunayo.
Bayabe tole about $50. $50 akula lutho nje kodwa ukuthi imine iphume egcekeni ithi yona ayiwa we are retrenching kabafuni abantu bahlezi kabala msenzi umntwana afanele ukuthi aye esikolo ubaba ezuse $50.
Uqhubekela phambili ethi kukhanya inhloso ingeyokuthi amabhizimusi la engagumulizi izisebenzi ngoba lokhu kulendleko enkulu. Inhlanganiso yeChamber of Mines ibikwa isithi amabhizimusi anje amaningi segumule izisebenzi ezedlula inkulungwane kusikhatshana esanda kwedlula njalo elakho ukugcina esehlisa iholo kancane ngoba ebhekana lobunzima obubangelwa ikwehla kwentengo yezenjiwayo emhlabeni jikelele kunye lokudula kwemitshina yokwemba lamandla kagetsi. Uhulumende ulesiqondiso ze-share ownership scheme ezikhuthaza amankampani la ukuba enikeze ingxenye yokulichumi ekhulwini kunzuzo yabo yonke kuZulu osezabelweni abasebenzela kizo. Kodwa inengi lemigodi le lokhe ingakafinyeleli ukubhadala lezo zimali abazithembisayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Selokhu imali yohlobo lwama-bond coins yasungulwa ngomnyaka ka-2014 ilokhu ilesisindo esilingana lesedola leMelika osekubangele abanye abasekela ukusungulwa kwe-bond note ukuthi bathi imali yohlobo lwama-bond notes esizethulwa layo izasebenza kuhle njengama-bond coins. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zithi kuza kuba nzima ukuthi imali yama-bond notes ihlale ilesi sindo sedola lakwele Melika ngoba kungela mpahla ezilungiswayo elizweni zithengiselwa amanye amazwe. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali yama-bond coins iyamukelwe ngoba ibisiphathisa ekutholeni intshintshi kodwa nxa ingaba ngama-notes kuzaba nzima ukuthi iphumelele.
Ngoba ungathi yananzelela ukukhulunywa ngugovernor we-Reserve Bank kwesinye isikhathi ayisikho okwenzakala kumphakathi. Ngoba uyakhumbula umnyaka si-introducer othiwa i-multi-currency. Uminister engathi ukuthi wayi-introducer sinamasa kumbe ubidi. Kodwa kuyakona abantu ku-ground vele basebele multi-currency bengadinganga ihulumende. Ihulumende i-just followed okwasekukhona ku-ground. Kakungeke uminister ethi wayi-introducer i-USA wayi-introducer i-Randi. Yinto mina ngube ngu-business besizithenga nje esitridini. Lapha kade ngisebenzela khona indawo othiwa u-Osiphateleni. Bebelayo yonke imali even ihulumende ingaka introduce anything. So lokhu akungeke sikubambe ukuthi bona bathi izalingana. Izalingana kubo kodwa bona bengelayo emabhenki, bengelayo ezandleni. Kodwa uSiphatheleni yibo abangasitshela ukuthi hayi iyabilingana. Hathi uminister ubugovernor.
Kodwa nxa sikhangele yona le ekhona kathesi ama bond coins lawo. Elokhu elingana le US dollar elokhu asungulwa umnyaka suzukwanile wedlula.
unazelele i-born coin le okhuluma ngayo abantu bayamukela eZimbabwe ngoba base behlutshwa yi-change lokuthi nxa into uthiwa yi-2016 ekuba nzima ukuthi 26 leyo uyibhadale yikho kuzulu weZimbabwe waku-accepta lokho wakuvuma kodwa nxa usukhuluma ngemali ephezu kwalokho hhatshi akusoze kube njalo ngoba unganzelela ukuthi ama-bond coin la kugcina ngawo njegoda ngithi wabeka esikhwameni asoze akuncedeliso kwamanye amazwe so le imali esikhuluma ngayo iyabe siyimali yokuthi abantu abayahodisiweni abayahoda umumbu kwamanye amazwe njengezami kabasoze bavuma ama-bond coin oso usisho ukuthi ngokwazi kwami lokho okungena muntu angeke ukuphikise bazathenga imali yonke ese-reserve bank kumbe bayibolekwe njengakhona okwabakwenziwayo kuthiwa kababolekwe baboleka ama-million lama-million bavuke besithi sibaxolele sabaxolela abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi ngobani abathatha imali ye-reserve bank sabaxolela so namhlobo uzabe yehlula ukuthi leyo mali bayithatha futhi yona leyo ntuthwane 200 million bek
singathi nxa kuyiwo angasetshenziswa futhi kuthiwe kule $10 kodwa yi-bond coin kungasebenza yini
ama-coin amancane bethi anceda nxa ukuthi umuntu ufuna i-chain okungaba kuyiwo umholo wakho wama-bond coin nxa ususiyathenga izinto kwamanye amazwe ngoba uyakwazi ukuthi ezimbabwe akusela nto okuthiwa siyayenza la noma nje yodwa ngaphandle kwesinkwa into ezinjengesinkwa kumbe impuphu yegaya kodwa la umumbu ungasuki la akusela kambe esikwenzayo ezimbabwe okungathiwa sokufanele yonke into esiyitholayo siyithole kwamanye amazwe uzananzelela futhi ukuthi xa siyithola kwamanye amazwe kunezitoro ezinkulu okay o-Topis obani so imali iya ezandleni zabantu abalutshwane yibo abazavunyela ukuthi bathathe leyo kumbe bayithenge bona bayezithengela ukudla basebesithengisela thina ngama-bond coin and imali leyo ungasayitholi wena esisikhwelile kubusiphatheleni ebhenki ungayinikwa ukuthi hhayi wena kawula business vele uyayithini aplayela ifom behle bethi ukuthi hhayi sifuna umuntu ongaba le-100,000 nguye ongavunyela ukuthi athathe ama-US awungelayo leyo mali kutho ukuthi wena sowufanele uyokubusiphatheleni kumbe uphile ngokudla khonokho abakuthengisela wena nge-price wena abayifunayo uzananzelela ukuthi ifuweli siqalisile ukukhwela sesesithaba ukuthi hhayi ifuweli isiphansi sebeyikhwezile besuka lapho bazathi hhayi sesikhweza lokudla kwakhona akula muntu ongabamisi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakwaBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Ngibe happy ingoma kamafikizolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ethiwa happiness kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bazaphatheka kuhlelo lwabo lokufola betshengisa inhlonipho losekelo kumongameli Robert Mugabe oluthiwa lona yi-1 million men march eHarare. Izizalwane zeNigeria esezihlala eZimbabwe ezingamalunga enhlanganiso yeNigeria Community in Zimbabwe ziphe isipho samabhimu okulahlela izibi kumanisipala weHarare. Abasekela ukusungulwa kwama-bond notes bathi njengoba aphumelela uhlelo lwama-bond notes ke luzaphumelela na. Igama lami ngiChris Gande, ngilivalelisa ke ngilichiya ku-Studio 7 Live Talk lilale.